kuno kutinogara kuno kutakuti takasangana nedambu dziko repare moto wakatanga kuma something to one usiku and then kune dzimwe hama ngati munyina wangu wakashara anonzi Japi kambeni ane mukoma yake akafa nemoto kuti asiri kuhospital anonzi Mavhiki kambeni futi anobereka mudumbu rimwe chete.
Mungatimi munzvimbo iyi inogara zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda sei uyezve moto uyu wakatanga rini mungazivi here kuti wakatanga nani?
Wakatanga nemoto hapana munhu akaona nechokwadi usina kunyika nekuti wanga uri unozova nguva yekurara kwavanhu kumatungani kunguva yekuti munhu anofananga akadi akarara vanhu vekuzimbabwe tiri munhu pakawanda vamwewo vane vakadzi vavo nevana vavo vamwewo havana vakadzi vakangosiyana siyana sinde vanhu vakasiyana siyana mamozambiki mazimbabwe masouth african malisoto Malawi atikurenzwa ndakangosiyana siyana
mungatimi zvakatanga rini izvi uyezve pari zvino muri kugara pai imi nemhuri dzenyu?
Moto wakatanga musi wesaturday nesiku kuma21 and then patakamuka kuseni kutanga kuma21 ikoko kusvikira na8 mangwana acho vanhu vanga ngori bhizi moto iwoyo vachiva zvidzimura fire brigade and then inini zvangu pano handina mudzimai wangu wandinogara naye asi mudzimai wangu ane mudzimai wake chimwana tine 2 years something vangu manext door vakasirwa vane vana vari less than 2 years vamwe vari more than 2 years vakasiyana siyana.
Vanhu vanoshanda here uyezve panguva ino yecovid kwakamira sei?
Panguva ino yatima yecovid kuri serious vanhu vazhinji havashandi nekuti vakamiswa mabasa kuti tozotomboona kusvikirawo zvatidirire mutana dzemunezodzoka mbabasa tamwe zvetinai kutanga last month this month 3 months.
Pane mhuri ngani dzakawanikwa dzichishaya pane vakatsvava dzinobva kuZimbabwe?
Mhuri dzatinoziva dzekuZimbabwe dzakashayika unoona vanosvika 4.
Imi munogara munzvimbo iyo here?
Ndomanditori munzvimbo ino yeplasi Woodlands Forest.
Saka pari zvino muri kugarawo pai imi?
Togarawo mipfuku yakakakoma iyoyo isati yapera ndiye kungosetekedza kusvikirawo taonawo sekuti varungu vangana vachipanga promises kakai kuti mupeise nekiriyo vachiuya vananga pedzitete 1 vangotohavhavadi.
Imi pamunogara pakatsva here?
Pakatsva.
Makarasikirwa zvakare nechii nechii?
Zvino ngepaitenga zvino ndoda kutumukira kumusha zvanga zviri mudzinda nekusungwa nehembe machira isipesha zvinhu zvatanga takatenda zvidakuta kumusha ndozvinonga tirwadza hozi kai takatenda kuti otsvaga kwavana nandiazi kumusha kutakwa nemota dzavo ndozvo kutanga kuchema maningi neni mari munovati vamwana zvida vachengeti mari kumabhengi kutanga asina maakaunt inochengetera mudzinda aindotsvaga kadaroko.
Saka dai hurumende yekuZimbabwe yakateerera maiti chii nedambudziko ramuri kusangana naro sezvizvarwa zvezimbabwe zviri panzvimbo yamuri kugara iyoyo kusouth africa?
Vana vaZimbabwe taingochema kuti daiwo zvinhu zvangodzokerawo panzvimbo yazvakazi kugara tikwanise kudzokawo kudzimba kwedu toshandawo tiri chibhambo dzimba dzedu zviri se zvakasiyana nemagara atinongoita kugara mudzimba dzemaplastic dzatinogara.